musangano wanga wari komangwa nawe nengo zema MP wanga wari musangano wakuti president rasangane nema MP titaurirane tibuye agenda nesu choda kituwa muparlament vane mashoko avaru kuda kupangana nema MPs so amuru kuona onyika enagumira sakanaka mutema enagumira sakanaka ekonomi enagumira sakanaka saka tatisina tutise msoro pamwepo tiwono kuti vangaita sei muparlament kuti tinge tichigadzirisa nyika kuti vangaita sei muparlament kuti tinge tichipinda mugwara rekuti tinge tichishanda zvinhu zvakaresveka pamaelections akapfuura nekuti nyika tiende tinayo uye maparlamentarians ofamba negwara ripi asi izvi zvazotadza nenyaya yekuti tawirwa nedambudziko semhuri yemudc vakatipatsvangirai vakatisiya saka very alliance mangwana nemhuri yacho saka taona zvakakoshera sebato munhu watakashanda naye zvikuru munhu aibetsera brother wake vatsvangirai panyaya dzekufambisa kurwira vazhinji ivo vanga vari businessmen but mubhizinesi imomo vaifamba vachifamba vachibetsera bato vachifamba vachibetsera mukomba wavo
tiri kunzwa uyu pamusangano wanga uchinzi munotarisirwa kuita mangwana uyu kunzi vachamisa vanga vachitarisirwawo kunge vachitaura nenyaya yekupinda kwavo muhurukuro navamunangagwa pamusoro pechigaro chavanonzi vanoda kupiwa zvakamira sei
izvozvozvo president vangu vavataura kuita sevachadambuka huro hakuna kukurukura kuri kuitwa hapana bepa ratiraunzwa hapana nhume yati yatumwa ku MDC hakuna zvakaitika panyaya dzehurukuro idzi tiri kungodzinzwawo mumapepanhau nana Twitter nezvimwe zvakadaro isusu tine 5-point plan yakaitwa napresident inobetsera kuti Zimbabwe inge ichifamba zvakanaka 5-point plan yacho ndiyo kudila nenyaya yemaelections akabirwawa kuti tinge tichifamba zvakanaka tisinganyeperani vapresidendi naspokesperson wavo vangu vavabvira kutaura kuti hakuna zvakadaro zviri kuitika.